Mumwe wevakuru vanomirira sangano iri munyika amai Maslin Moyo vaudza Studio 7 kuti kunyangwe hazvo vabereki vakaziviswa nezvechirongwa ichi nguva yapera vana vakawanda vakauya kuzovhiyiwa nekugadzirwa miromo yavo. Amai Moyo vanoti sangano ravo rakabatsira vana vanodarika 150 kubva gore ra2020 apo pakaumbwa sangano iri, uye vanoti kuchaitwa zvimwe zvirongwa zvitatu zvakadaro mukati megore rino. Vati vana vakawanda vanozvarwa vaine denda iri.
Saka vana vane matalent vari vega ndo vanotinonoke kuonekwa kunzi ane cleft palate tichikombeya nemwana anozvarwa ane cleft lip, sekuti cleft lip iri panze. Saka mwana achingozvarwa zvinooneka, but dzimwe nguva kana mwana azvarwa aine cleft palate asina cleft lip hazvikasiri zvaoneka. Chakanakira apa ndechekuti condition iyi inorapika.
Amai Moyo vaende vamberi vachiti sangano ravo rakaona zvakakodzera kuti chirongwa ichi chiitwe nana chiremba venyuno vakazvipira kuita basa iri pachena, kwete kumirira vekunzi sezvaitwa makore apfuura. Mumwe chiremba Dr. Wayne Manana vanoshanda nesangano reGlobal Cleft and Craniofacial Foundation vakaudzawo bepanhau reHerald kuti zvinofadza zvikuru kuti zvirongwa zvakadai zvave kuitwawo nana chiremba vemunyika. Mukuru weshumiro Sarah Crystal Magandhi Trust amai Danai Magandhi vanoti chirongwa chakatangisa mushure mekunge mwana wavo Shumiro ashaya aine mwedzi mina chete, zvakonzerwa nekushaya zivo maringe nezvokuchengeta mwana ane dambudziko rehwasha iri. Vaendera mberi vachiti dambudziko iri riri muvanhu vakuru, uye kune vakuru vanosvika vana vakauyawo kuchipatara vakagadziridzwa miromo yavo.
Ende pamwedzi mina yakararama zvekuti pandakawana rudzidzo nekuoneswa kuti panga paine zvainga zvakapotseka pakuchengeta vana vane makrest, saka ndakazotanga organization inonzi Shumiro Sarah Crystal Magandhi Trust ichifambidzana nevabereki vane vana vane makrest.
Amai Eunice Nyabadza vanobva kwaSeke vanoti vakafara chaizvo kuti mwana wavo Tanaka Daudi ane makore maviri akazoita operation iyi mushure mokudzoswa kashanu kose zvichinzi aiva asati asvitsa uremu hunodarika pamakirogiramu mashanu anodiwa kuti avhiyiwe.
Pandakasununguka ndakaona mwana akatazvuka muromo pandashamisika nazvo purazi mukaka waibuda neku kana neporiji futi raibuda neku nekusvinirawo mukaka mukapu kulazisi mukaka wake aisatarukana kubuda. Ndipobva tatsvagirwa mari nababa vatanaka ndipobva tazoya kuno.
Amai Bettina Linga vekuchirezi vaudza Studio 7 kuti vakavhunduka kuona mwana wavo Tatiwa Nashechinanga aine muromo wakatsemuka musi waakazvarwa.
Ndinoti mwana wangu ndozvaari, ndakaziva nemanesi kwandakaponera kuchipatara mashoko ospito iri kubikita asiiigara chirezi vakandizivisa vakatisanya kusaini pamusoro pemanai kuti zvinogadziriswa vakandidhairekira vati munaindara ndikwazvinoitirwa. Saka ndinotenda nechirongwa chei chakatibatsira.
Munyori musangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights ZADA Dr. Norman Matara vadoma mamwe matambudziko anosangana nevana vane hwasha kana vasati varapwa.
Mwana paanenge achiri mudumbu mwedzi wechipiri nemwedzi wechitatu matishu ekuface nepamuromo anobatana, asi muvana vane cleft lip and palate matishu aya anoramba kubatana zvachose kusvika pakuzvarwa kwemwana. Ende mwana akachinga azvarwa ane cleft lip nepalate anosanganidzana nematambudziko akati wadei anosanganisira kunetsekana pakuyamba mukaka uye pakudya chimwe chikafu.
Dr. Mtara vaendera mberi vachiti mwana mumwe chete kubva muchiuru anozvarwa aine denda recleft lip and cleft palate pasi rose. Rimwe sangano rinonzi Operation Hope ndiro rashanda muZimbabwe kwenguva yakareba kubva mugore 2006 uye rikabatsira vanhu vanodarika zviuru zvishanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropa Fadzo Mapinitse.